Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kava tereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wechitatu zvita 7 2016.
Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gurukota rezvematunhu vasevhi akasukuwere voudzwa nematare edzimhosva kuti havabvumidzwe nemitemo yenyika kugovera nzvimbo dzekuvakira dzimba kuvatsigiri vavo vezano PF izvo vanga vari kuita.
Chirongwa chinosimudzira zvigadzirwa zvemakambani evanhukadzi chinoparurwa munyika.
Varimi vogarira Guyo Sembwa kuMashonaland West vakamirira zvekurimisa zvavakavimbiswa nehurumende.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro rapa mutongo wekuti gurukota rinoona nezvematunhu vasevhi akasukuwere vari kutyora mutemo nekupa vechidiki vebato ravo rezano PF nzvimbo dzekuvakira dzimba. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare nesangano revechidiki rinonzi Residence Forum richimirirwa navaDouglas Monzora vari vanovegweta uye vari munyori mukuru weMDCT. Kulavayo vakasukuwere vakati kanzuri yeko itsvagire vechidiki mastand zviuru makumi maviri. Kunotoni panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo dzavakazokundwa vebato ravo vakasukuwere vakati vainge vachizopa vechidiki ava mastendi zviuru zvishanu.
Muharare munyori muZANU PF Youth League vakudza yechipanga vakati vainge vawana mahekita anosvika chiuru ekuvakira dzimba kuvechidiki vebato ravo. Mamwe matunhu akapiwa vanhu mastenzi aya iChinoyi neMutare. Asi kunyange hazvo vaMugabe neZuro pavaiparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation vakati hurumende yavo iri kuwanira vechidiki pekuvakira dzimba, vakamboti muna Gunyana vakasukuwere vaiita zveuori panyaya yemastenzi aya. Sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinonzi riri kuongororawo vakasukuwere panyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mukuzaya nyaya iyi tabata vaMonzora kuti tinzwe kuti zvafamba sei.
Nhasi taenda kutara tiri kuHigh Court panga pachitongwa nyaya yokuti vakasukuwere Minister of Local Government vane mvumo here yekupa minda mumadhorobha. Kana kuti kutongopa minda pachako wedza mumadhorobha kana mutiri mumadhorobha. Saka nyaya iripo ndeyokuti vakasukuwere nevamwe vakuru vakuru veZANU PF vanga vachingopa minda chete kune avo vatsigiri veZANU PF. Saka nokudaro dare ratonga kuti chekutanga kupa minda takananga bato rimwe chete reZANU PF hakusi pamutemo unochikora bumbiro remutemo weZimbabwe. Chechipiri zvaonekwa kuti kupa minda munzvimbo dzine mamunicipalities kana kuti mumadhorobha zvanga zvichiitwa navakasukuwere hazvibvumirwi nekuti zvinokanganisa nyaya yedevolution. Saka zvaonekwa zvakare zviri zvinokanganisa constitution yeZimbabwe. Ndokubva zvazonzi kechitatu vakasukuwere neZANU PF havana kodzero yekupa vanhu mastand. Saka mastand ese akapiwa vanhu mumatauni vachinzi vapiwa navakasukuwere vachinzi vapiwa neZANU PF zvese izvozvo hazvisi pamutemo. Nokuti kana paine chirongwa chekupa vanhu minda chinofanira kupihwa vanhu vemapato ese kwete vanhu vebato rimwe chete.
Asi hamuzooni here vakasukuwere vachikwikwidza nyaya iyi kudarire pamusorosoro?
Vatotadza kuya kukoti nokuti vanga vasina chokupindura ipapo. Bumbiro remutemo wedu riri pachena kuti hakuna rusarura ganda rinofanira kuitwa pakati pemutema nemutema.
Munyori mukuru weMDCT uye vari gweta vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Tabatawo vachipanga avo vati havana zvizhinji zvekutaura sezvo vari kunze kwenyika pari zvino.
Ida sego shwani siku Zimbabwe.
Murugupi.
Jirano Zimbabwe.
Pane ruling yangu pone High Court yekuti vakasukira vafanire kuita zvekupa vechidiki vezanu PF chete mastenzi mumadhorobha vachinzi hazvisi pamutemo.
I'm out of the country and I'm not aware about that. Ndichadzokera kumusha ndozonzwa kuti zvii handikuziva ndinototi that's new to me.
Munyori mukuru wesangano revechidiki rezanu PF Youth League vakudza ichipanga.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe nhasi razivisa kuti richaparura imwe mari yemabond notes mamiriyoni manomwe. Izvi zvave kureva kuti mari yaparurwa inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe kubva svondo rapera nemuvhuro. Vanhu vari kuchema-chema kuti mari yemabond notes ndeyemhando yepasi-pasi uye zvinyorwa kana kuti ink yakashandiswa yacho iri kubuda.
Asi mumashoko kuvatori venhau veRBZ vati hapana chakaipa nekubva kweink iyi uye kusiyana kwemimwe mitsetse pamari yacho. Asi kuti mari iri kubuditswa svondo rino iyi ingabatsira here pakupedza dambudziko rekushomeka kwemari. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano avo vati havaone ichibatsira.
Imari shoma-shoma. Haikwanisi kubatsira kuti vanhu vakwanise kuwana mari vese muZimbabwe. Kunyange tikatarisa $200 million inova ceiling yemari yemabond notes inofanira kupariwa nereserve bank. Tikaidivhida ne 13 million people inova population yeZimbabwe, munhu woga woga ari kutarisa kunge ane $15 muhomwe. Nekuti kana une $15 unoitei nayo? Dambudziko redu pabond notes ranga riri rekuti kuda kuunza $10 nebank door. Zvinova zvireserve bank zvairi kuramba kuti haisi kudaro, which is okay. Mukatarisa kuparura kunochirongwa chepabond notes chinozounza mari pamberi apa remangwana nenguva iri kure, kwete nhasi.
Ko, sei muchiti zvinotora nguva kuti vanhu vazotanga kuwana chouviri pamari dzavari kupiwa idzi?
Nekuti ihwaro hwekubatsira vanhu vanotengesa zvinhu kunze kwenyika kuti varambe vachitengesa. Saka hazviitiki ipapo chiripo ripocho, nekuti zvizhinji zvatinotengesa muno muZimbabwe zvinhu zvisina kugadzirwa. Saka zvinotora nguva kuti vanhu vati kwaane maizeti ngatichitengesa. Tarisa fodya. Fodya yakarimwa gore rapera musizeni yemuna 2015-2016 yange isikazivi zvebond note. Saka murimi echirima fodya anga asikuona 5% additional interest. Zvikureva murimi iye akuita furasina izvozvo kuenda echinorima echitarisa kuti ndikatengesa $100,000 ichava rimwe $5,000. Saka panopera season pasina chanyatsi kubatika chai chakati ndii.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare.
Boka revanhukadzi muZimbabwe Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Women's Desk raparura chirongwa chekusemudzira zvinhu zvinogadzirwa nemakambani evanhukadzi munyika. Chirongwa ichi chinonzi Women Owned Brand kana kuti WOB uye chichaona zvigadzirwa zvemakambani aya kuti zvichange zviine chitambi cheWOB. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiriri weZNCC Amai Divine Lukula vanoti pasi pechirongwa cheWomen Owned Brand ZNCC ichange ichifamba makambani ichikurudzira kuti vatengi vatengewo zvinhu zvinobva kumakambani emadzimai. Vanoti zvichapa mikana yekuti vanhukadzi vawanewo kwekutengesera zvigadzirwa zvavo zvokudzawo mabhizimusi avo.
Takaona dambudziko guru nderokuti madzimai anotanga mabhizinesi but mabhizinesi iwayo haakure, anongoramba ari pasi. Ende chikonzero chimwe chatakazoona taongorora kuti sei mabhizinesi emadzimai asingakure inyaya yekuti havasi kuwana kwokutengesera zvinhu zvavo. Ini ndinoshanda nemadzimai omaruwa dzimwe nguva nekuti ndine kumushawo.
Amai Dlukula vanotiwo pavanenge vachishambadzira mabhizimusi emadzimai vachange vachiongororawo kuti zvigadzirwa mumakambani aya zvinenge zviri zvemhando yepamusoro here. Vati mabhizimusi avachashambadzira vakadzi vanofanirwa kuva vaine zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana muma bizimusi awa.
Kuti vazhinji vanotibvunza kuti zvamuri kuti matitenge zvinhu zvamadzimai ndotengere chinhu chomudzimai dzimwe nguva hachisi quality yandinoda. Tine chaita process yokuti ticha certifier. Certification inotangira pakuti tinoenda kubusiness romudzimai tonoona number 1 ndiromudzimai zvechokwadi. Number 2 tonoona kuti zvinhu zvaari kuita zvacho zvakakodzerana here nezviri kutarisirwa nevanhu vanotenga kunzoko. Kana zvisina kukodzerana ndopata kuti tichavabatsira nokuva trainer. Tichasvika kuvabatsira vaya vasina kuregister nokuti vazhinji havana kuregister.
Mutevedzeri wasachigaro wekuboka ravanhukadzi muZNCC amai Linda Longwe Musesengwa vanotoongororo dzakaitwa dzinoradza kuti mari inoitwa nevanhukadzi inoshandiswa kusimudzira mhuri izvo zvinopedza dambudziko rourombo munyika nekudaro zvakakosha kusimudzira vanhukadzi.
CZNCC Women's Desk zvakaonekwa kuti tinofanira kunge tichibatsira madzimai aya kuti mabusiness avo anga ari mabusiness aya anobudirira kunyanya-nyanya vakadzi vari kumareserva nekuti ndokune madzimai akawanda kuti tione kuti vakwanisawo kusupply maproducts avo ane quality yakanaka kuma big companies kuno muno muHarare.
Amai Queen Dorcas Makaya vanoomba ndiro makapu nezvimwewo neivhu vatambira chirongwa chewoman owned brand vachiti vari kutarisira kuti vachabatsirwa kuwana kwekutengesera zvavanoumba.
Saka woman owned brand yatondibatsirawo nini pakuti zvinhu zvangu zvandinogadzira neunyanzvi zvinge zvichitengesekawo zvakanaka ndikwanisa kuraramisawo mhuri yangu.
Amai Candice Maradzika vane bhizimusi rinonzi Speciality Foods of Africa rinogadzira zvekudya kubva muzviwanikwa zvemuno zvakadai semashanje, tsine nemauyu.
Chirongwa cheZNCC tiri kuchiona chiri chirongwa chakanaka sekuti tichatisimudzira isusu sebusiness remadzimai kuti tichazenge tichizikamwa uye mhuri yedu muno mune kunze.
Sangano irinotiwo makambani anotenga anofanirwa kuziva kuti kazhinji madzimai anoita zvinhu zvavo nenguva uye nemwoyo wese nokudaro zvavanogadzira ndezvemhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Merry Merry Christmas! Ko Christmas box watereri, nguva yasvika zvekare yokupembera Kisimusi, apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavideo muchimhoresa hama neshamwari. Tozo dziverenga kana kutefenyura pano pa Studio 7. Titumirei tsamba mbozha, pane namba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM, 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munatibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Varimi vakawanda vari kurima Chibage vari pasi pechirongwa chezadza matura kana kuti Command Agriculture vanoti gohwo ravo richange rakadzikira sezvo vanonoka kuwana rubatsiro rwembeu nefotereza sezvainge zvakavimbiswa nehurumende. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vari mumatunhu anoti Makonde, Mangura nezvimba vanoti vaneta nekugarira Goyosembwa panzvimbo dzinopuyirwa zvekurimisa dzeGrain Marketing Board kana kuti GMB muchinoi, Murombedzi neBanget. Varimi ava vanoti kunonoka kupinda muminda kuchaita kuti zvirimwa zvavo zvitadze kusvika izvo zvichaderedza gohoro ravo zvakanyanya. Vasimbara Shekateo vekumakonde avo vane mazuva matatu vakagarira mbeu nefotereza zvemahekteya makumi mashanu vanoti kunonoka kurima kuchaderedza gohwo ravo.
Kera ari kuita varimi kupuhwa ma inputs panyaya yeCommand Agriculture kwa kutokanganisa guva ratati katarisa.
Vakatewe vanoti hurumende haina kuperera panyaya yekupedza nzara munyika.
Zvino ka ndozvazvitori. Because kana mutedzeri wemutungamiriri wenyika akatitaurira pajekedere kuti takawana mari yakakwana, kuzvinhu zvacho zviri kupi?
Mumwe murimi wekubanget vainnocent chesa vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti vakarega kupemha mbeu nefotereza vachiti vachayamurwa nehurumende pasi pechirongwa ichi, asi kusvika pari nhasi hapana chati chabuda.
Dambudziko guru ratikuwana nderekuti mbeu hadzisi kukwanisa kubva kuuya kubva kucommand agriculture, uyezve zviri kuita kuti zviwedzere ndezvekuti zviwane kupresidential input hadzisi kukwanisa kuzowana futi kuti dziuye, zvinova zvinoti zvinotibetsera.
Mukuru wecommand agriculture mudunhu reMashonaland West amai Edna Shambare vakagezera maoko kubazi reGMB vachiti ndiro rinoona nezvekupiwa kwembeu nefotereza. Asi mukuru anotaurira GMB amai Muriel Zemura vanoti vachataura chete kana vataurirwa zviri kuitika kumatunhu ose munyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanovasa chigaro wekomiti yekabhineti inoona nezvekuwanikwa kwezvekudya munyika vakaparura chirongwa checommand agriculture mwedzi mishoma yapfuura nedonzvo rekurima zvekudya zvinokwanira munhu wese munyika. VaMunangagwa vanoti hurumende yakawana mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu emadhora kubva kune mabhanga anokweretesa pamwe nemakambani akazvimiririra ane chekuita nezvirimwa. Nzvimbo inosvika mahekta zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yakasarudzwa kuti irimwe chibage chinofanirwa kusvika mamiriyoni maviri ematani ayo anokwanira nyika yose pagore. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tiri kutarisa nezvekukwira kwehuwandu hwemari dzinonzi dziri kutumirwa kumusha munguva ino yezororo rekrisimusi pamwe nekurima. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoti zvakawedzera mari dzekutumira kumusha senzira yekuti hama neshamwari vabatsirikane kuitira kuti vatambe zororo vaine chekubata. Vazhinji vevari munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neMozambique ndivo vanonziwo vari kutumirawo zvinhu zvakaita sezvekudya zvakawanda vachitakudza vedzimotokari dzinotakura zvinhu dzinopinda munyika vana malaicha, kunyange hazvo paine mutemo weStatutory Instrument 64 uyo unorambidza kupinzwa munyika kwezvigadzirwa zvekunze. Vachipa mashoko avo emamiriro yakaita zvinhu munyika paState of the Nation address nezuro muparamende, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakapembedza zvikuru mutemo weStatutory Instrument 64 uyu vachiti wabatsira kumutsiridza maindastiri ayo anga agwadama. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revedzimotokari dzinotakura zvinhu reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Gore rino kunoratidza kuti kune mafaro kune avo vari kunze kwenyika sekuti vanhu vakapfachukira, vanhu vari kuratidza kuenda kumusha zvichibudikidza nekuti kumusha hakuna mari mumabhengi. Saka mumwe nemumwe ari kuda kuzoenderera nemari yake akabata muruoko achinosvitsa mburiri dzake. Saka migwagwa yese yakapfachukira, vanhu vakananga kumusha.
Ko, panyaya yekutenga zvakaita semagrosari eChristmas vanhu vari kukwanisa here kunge vachitenga zvinhu izvi?
Hongu, hurumende yeZimbabwe yagara inotaura hayo zvinhu zvakasiyana nezviri kuitika paground. Vanhu vari kutenga zvinhu zvikuru sai izvo zvitonda ndiri pamabhazi paNew Town nepapark station muJohannesburg. Vanhu vari kutenga zviri kuenda, munhu ari kubhadhara juti rake paborder, vanhu vari kuendesa zvinhu.
Ko, mutemo weStatutory Instrument 64 watakanzwa kuti wakadzikwa unorambidza kuti vanhu vapinde munyika nezvigadzirwa zvekunze?
Uyu mutemo uri kumapepa bedzi. Hurumende yeZimbabwe haisi kutombotaura zvemutemo aya, vari kutora mari. Hurumende iri kuda mari, haisi kuda mutemo ba. Kuti bedzi iva havadi kuti vanenge vazoteerera zvinotaurwa nevanhu, asi apa vakatoteerera zvinotaurwa nevanhu zvekuti vanhu vadarika nezvinhu zvavo. izvozvi kutaura kuno mabhazi hakuchitorina kana kujobheji azara aenda ese nguva dzo dzatombokwana vanhu vachitokomborerwa vatenda
zvii zvamuri kunyanyoona zviri kutengwa nevanhu kunze ikoko vachitakura kuenda nazvo kumusha
kuzimbabwe mao zvati hakuna kana chinhu chirikoka vari kutakura zvese chisiri kungokwanisa kutakurwa nevanhu bedzi mibhedha haisi kuenda kuzimbabwe building material haisi kuenda kuzimbabwe asi zvimwe zvinhu zvese zviri kuenda
imi ndimi munosimbotakudzwa zvinhu nevane hama dziri kumusha muchinosiya kuzimbabwe muri kukwanisa here kunge muchiwanawo bhizinesi iroro
zviri kuitika zvakanyanyisa kudarika mamwe makore ese vanhu vari kubatisa zvinhu vamwewo vari kuda kuzongozvifambira havo nemabhazi voenda vasina zvinhu zvavo votakudza zvinhu zvavo navana malaicha vozvinosangana nazvo mberi sekuti vana malaicha kando vane ese sekuzivikanwa kwazvinoitwa vanodarika nezvinhu zvisina mitauro zvichingozonosvika kana pasina matambudziko awanikwawo havo mumugwagwa asi rei pabhodha pabhodha vanotozivikanwa kuti vana malaicha vanopfuura nezvinhu zvakanaka
ko vari kunze kwenyika zvikuru vari musouth africa vari kubatawo sei nyaya yekushandiswa kwebhondi noti kuzimbabwe
nyaya yebhondi noti yatonetsa ndosaka vanhu vari kutongozvoendera kumusha vakatenga zvinhu zvavo uye havasi kuda zvekuzonzi kunonochinjwa mari ichinjwa ichiitwa kumabhondi noti vanhu vese varungeni vakangotenga zvinhu zvavo kuzimbabwe
vamugabe vakataura kuti Sastar Instrument 64 iri kubatsira kusimudzirwa kwemaindastiri asi imi muri kuti vanhu vachiri kuramba vachitenga zvinhu kuenda munyika
vangagoti ndo zvavanenge vanyorerwa kuti zviri kufamba otherwise hapana chiri kufamba chechipiri ndechekuti zvinhu zvinogadzirwa kuzimbabwe kana zvagadzirwa nemaus dollars chinozopedzisa zvakutodhura hazvimbofa zvakachipa kudarika zvinhu zvagadzirwa kusouth africa saka vanhu vari kutumira zvinhu zvavo saka handizivi kuti chiri kufamba ikoko chii kana kuko kuti vanhu vari kutongotumira zvinhu zvavo hapana munhu ari kurambidzwa kuuya nezvinhu zvake saka izvo zvinhu zviri papepa zvavari kutaura handi zvinhu zviri pagraund pagraund chiripo ndechekuti vanhu vari kuenditenga zvinhu kunze kwenyika south africa vachizviendesa kuzimbabwe hapana chinhu chachinja zvinhu zvakangochinja mazuva iwayo akaitwa mutemo iwoyoyo westatual instrument number 64 pari zvino zvinhu zvadzokera back to normal kusara bedzi kwemasofa nebuilding material pamwe building material ndo ingave iriyo yamaindastry anogadzira building material kuda ndiwo aakuenda pamusoro
vanhu vari kubhadhariswa mari dzemitero pabhodha apo
kana uine zvinhu zvako unobhadhara 40% duty ndo mutero uri kubhadhariswa nehurumende yezimbabwe nezimbra
saka munhu anofanira nge aine marusiti ekuratidza kuti atenga zvinhu mari
hongu unofanira kunge uine marusiti ekuratidza zvinhu zvako watenga mari asi kana zimura ikasawirirana nazvo inokwanisa kukuudza kuti hazviite mari iyoyo zvinoita mari pamusoro
vanga vari vadenis juru vanove mutungamiri wesangano reinternational cross border traders association vari parunhare mujohannesburg south africa nestudio 7
Merry Merry Christmas. Ko Christmas box watereri. Nguva yasvika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavhidhiyo achimhoresa hama neshamwari. Tozodziverenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumirai tsamba mbozha pa namba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno kuStudio 7 tinoti Merry Christmas.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. cheDiaspora Forum tiri kutarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munguva ino yekunge tatarisana nezoro reKrisimusi pamwe nekurima.
Vatereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchinzwa kubva kuna Jonga na Chris tumirai namba nare kana kuti namba dzenyu pa WhatsApp pa namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Sangadere Musasa Project riri kukurudzira madzimai anenge asangana nedambudziko rekushungurudzwa mudzimba kuti vaende kunopotera kudzimba dzesangano ravo dzakagadzirirwa vanenge vatarisana nedambudziko rakadai. Dzimba idzi dzinozivikanwa sema safe house uye dziri mumatunhu akasiyana siyana uko vanenge vashungurudzwa vanowana rubatsiro. Mutungamiri wesangano iri amai Neti Musanu vanoti zviri kunyanya kunetsa mazuva ano ndezvekuti uwandu hwevanasikana vechidiki vasati vabva zera vari kushungurudzwa uri kuramba uchikwira munyika. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita uri kurona amai Musanu nezvedambudziko rekushungurudzwa mudzimba.
Musasa tizivikana kuine vamwe vari kuita zvemashelters, asi muZimbabwe isi takaona zvakakodzera kuti tiite masafe houses yemasurvivors egender based violence. Vaya vanoshungurudzwa nemhirizhonga vangave vasikana vangave madzimai vanokwanisa kuenda kumasafe houses edu. Masafe houses aya haasingowanika mumadhorobha chete akaita sana Harare, asi takaona zvakakodzera kuti tiisewo masafe house kumaruwa kunova ndo kune mhirizhonga yakanyanya, nzvimbo dzakaita sana Marange, Kutu, Gokwe, kakanoisa masafe houses mumacommunities chaimo chaimo kuitira kuti madzimai nevanasikana vawaneko kupotera. Saka ndinongoti takatarisana neChristmas and ndinoziva zvakanyanya kuti inguva inoitika mhirizhonga yakanyanya, madzimai ngavasununguke kuenda kumasafe houses kwedu kwavanonobatsirwa.
Vangazive sei kuti vanofanira kuenda papi?
Yatinoti toll free number yekuti munhu wese anenge aine econet line anogona kufona pachena. Namba yedu inoitwa 0808-0074. Munhu akafona ikoko anogona kuudzwa kuti anoenda kusafe house ipi inenge iri pedyo navo.
Makatarisa zviri kuitika munyika pari zvino, mungati uwandu hwemadzimai vari kuwanikwa vachishungurudza huri kuwanda here kana kuti kudzika?
Na wandu hwemadzimai vari kushungurudzwa uchinyanya. Mafelas, unoziva kuti kana mumba musina mari, mumba imomo hamuna rufaro. Saka ruzhinji yezvino mari iri kunetsa muno muZimbabwe zvamunongoziva. Zvakare varume vazhinji havasi kumabasa, even madzimai acho ari kuitawo zvekungoita kutengesa nekutengesa. Saka urombo hwapinda mudzimba dzakanyanya. Saka panoitika urombo mudzimba panouyisa mhirizhonga yakanyanya. Saka isu seMusasa tiri kuona kuti madzimai ari kushungurudzwa akanyanya, ende vazhinji vari kuya vaine nyaya dzemaintenensi nekuti izvozvo vanhu havasi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo, ende zviri kubva zvakonzera mhirizhonga yakanyanya. Tiri kuona zvakare mhirizhonga yakanyanya kuvanasikana, vana vadiki vari kubatwa zvibharo. Vanhu vakawanda mumashelters edu vana vasikana, vamwe ma11 years ma12 years vanenge vabatwa chibharo, vamwe vati vane pamuviri, vamwe vati vane utachiwana. Saka isu tiri kuona kuti kuwanda kwehurombo kuri kuwanzawo zvakare mhirizhonga mumaruva medu.
Vanga vari mutungamiri wesangano reMusasa Project amai Neti Musanu vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare.
Takananga kena tichibva ichipinda nzara mugwenge yatibaya nyota makumbo tayauri.
Nako kambo faro kubva kuna Osaya Chipanga tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere voudzwa nematare edzimhosva kuti havabvumidzwi nemitemo yenyika kugovera nzvimbo dzekuvakira dzimba kuvatsigiri vebato reZANU-PF izvo vanga vari kuita.
Chirongwa chinosimudzira zvigadzirwa zvemakambani nevanhukadzi chinoparurwa munyika.
Varimi vogarura guyo sembwa kumashanaland west vakamirira zvekurimisa zvakavimbiswa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neno wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeChindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 7 ngompalakazi 2016 ngintungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ukukhuthaza ukuthi beqala amabhizinisi abo wodwa andibengesabi ukuformalize amabhizinisi abo registration ama matrix achange sibakhuthaza njalo ukuthi benani amachallenges akhona establishing
Inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce isisungule uhlelo lokuthuthukisa osomabhizimusi besifazana olu Women Owned Brand Campaign.
Angibona ukuceda udubo lokusilela kwemali ngoba imali esilelayo iningi kakhulu ukwedlula i$7 million. Kodwa okuzakwenza ukuthi abantu bazaba le lokuyimali abazakwanisa ukuthi bakusebenzise. Kodwa ngibona ukuthi udubo luzaphela olwemali ngokurelease okwe-$7 million.
Ibhanga elikhulu lelizwe lithi liza kwengezelela imali yama-bond notes esiqalisile ukusetshenziswa nguZulu ngezigidi ezisikhombisa i-$7 million kule viki. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abakwamanye amazwe abahlala kwele South Africa sezibhalele umeya weJohannesburg sisithi kumele axolise ngamazwi akhe awukuthi yabo kuza kabaxotshwe elizweni lelo ngoba bengamasela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yabo somabhizimusi iZimbabwe National Chamber of Commerce sisungule uhlelo lokuthuthukisa osomabhizimusi besifazana olwe Women Owned Brand Campaign. Kubika intathelisi indaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Emkhosini wokuphawula lolu hlelo emahofisini eMoto Industries eHarare, inkokheli yeZNCC itshele intathelisi indaba ukuba lokhu kuza ngemva kweminyaka emibili yokuhluzisisa phezu kwalolu hlelo ukuphathisa osomabhizimusi besifazane elizweni. Unkosazana Kerina Chipo Chizema wohlangothi lokukhulumisana loZulu kuZNCC uthi lolu luhlelo olujonge usiza osomabhizimusi besifazane ukuze bathuthuke.
Sifakhuthaza ukuthi beqala amabhizimusi abo wodwa and bengesabi ukuformalize amabhizinisi abo registration and ama training achange sibakhuthaza njalo ukuthi belandele ama channels are correct in establishing their business. So I level vitamin ikhamba lama products wonke ayabe manufacture ngama women owned businesses 51% to 100%.
Njengenhlanganiso uChizemo ethi sebakunanzelela ukuba lanxa bebanengi osomabhizimusi besifazane balutshwana abazivezayo ngezizathu ezehlukeneyo.
We are trying by all means ukuthi sithole ama-researches amaningi ukuthi sebekwazi ukuthi bangaki abalamabhizimusi aregistered, bangaki abanelawo. Nxa ungafaka idola esikhwameni somfazi uzabona ukuthi abantwana bakhe basuthile, uzabona ukuthi imoli yakhe yonke iya-functional well.
Bebekhona besifazane asebe kubhizimusi njalo kungase sebatsha abaze ukuzabukisa impahla yabo kulomkhosi. Laba babalisa unkosazana Queen Dokas Makaya wenkampani elungisa izitsha zokudlela enjengemigano lenkomitsho okulungiswe ngomdaka.
Songenza lokhu ngamavasi futhi for i-gardening. Amavasi anokufakela amaluba la engadi kube endlini. Roses, now, size, roses,
unkosazana Makhaya oqale uphatheka kwezokulungiswa kwempahla le eseseyisifundi e-Evelyn High School kobulawayo uthi sekumphilisa lokho akwenzayo njalo eseze waqhela waqalisa ukuqhatsha abanye
aseziqeda lafana yabona ukuthi at least iyabe iright ngoba sasithi ngama weekend sasihamba lafana sidwo kwakuthengiswa ama-art so khona laphana ngafunda okuningi nabe nami ngiaphriciate i-art sisesamncane sokathesi sosendihlanganisa konke lokwenaka ukubona kudala.
Ubekhona njalo unkosazana Doreen Valerie Chingwaru oqhuba izifundo zobungcitshi kwezokulungiswa kwempahla zama-sciences ekolijini le-Midland State University, MSU. Yena ke uqhuba ibhizimusi lokuchola iflower yembambayila.
Sweet potato flower, I totally eat gluten, unlike wheat flour. For abantu abayenzi constipation, ngabehla wheat flour. So we advantage. Iphethe ama vitamin A and vitamin C. Angakhona ukuyenza ngomzimba wethu. So siyawadinga siwathola ku sweet potato.
AbezeTNCC baveze njalo ukuba luzo sabalala ilizwe lonke loluhlelo ukuthuthukisa osomabhizimusi besifazane kungakhathalekile ukuba kusemaphandleni loba emadolobheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ungomunye wabe muli yeStudio 7 na nxa ungomunye wabo nanku mpiko ojabulisayo zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda +1 202 465 0318. Ku Twitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Ibhanga elikhulu lelizwe lithi liza kwengezelela imali yamabono sesiqalisile ukusetshenziswa nguZulu ngezigidi eziyisikhombisa i-7 million kuliviki. Embikweni eliwethule namuhla ibhanga le-Reserve Bank lithe liyajabula ngendlela uZulu amukele ngayo limali njalo lathi lizaqhubeka liyengezelela ukuze yanele uZulu. Ibhanga leli lethu le ama-bond notes angena kuzigidi ezilitshumi ngenyanga edluleyo njalo nxa ihlangana lale ebuya kuliviki iyabe isiyizigidi ezilitshumi lasikhombisa i-$17 million. Imali ekhona okwamanje ngama-$2 njalo ibhanga elikhulu lithi liza kwethula ama-$5 ngokuya kwesikhathi. Uhulumende wethu le amabondi la ngenjongo yokulwisana lodubo lokusilela kwemali elizweni. Kodwa luyaqhubeka loludubo. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona i-$7 million le eza kwethulwa kuliviki isenelisa na ukuqeda ukusilela kwemali lokhu.
Angibona ukuqeda udubo lokusilela kwemali ngoba imali esilelayo iningi kakhulu ukwedlula i-$7 million. Kodwa okuzakwenza ukuthi abantu bazaba le lokuyimali abazakwanisa ukuthi bakusebenzise. Kodwa ngibona ukuthi udubo luzaphela olwemali ngokureleaswa okwe-$7 million. Kathesi i-$10 million yangikhona ikhanya njengani ayikwani. Abantu balokhu bezuza ama-$50 ngelanga kuma-banks. So sitho ukuthi imali efunakalayo ku-economy le ikheshe efunakalayo iningi kakhulu ukwedlula imali abangayirelease.
Ingethulwa yonke i-$200 million yama-bond notes ngeke sibone yini luphela udubo lokusilela kwemali lolo?
Aluphele ngoba uyabona abantu baseZimbabwe sebele ngqondo e-hoarding. So engaphuma wonke kanye ama-bond notes angkhona siyamaswela sesimabona emkambeni u-black market ngoba abantu bayabe bewathola bewagcina ukuthi bazama ukuthengisa imali ukuthi bazuze impilo. So kuyindlela yokuthi abantu bangabi le mali eningi kusekileshe abangayigcina indlela le ukuthi baya release imali bit by bit. Ngoba nxa kungenzakala ukuthi abantu sebele imali eningi kakhulu kumarket kuzabanga i-black market.
I-Reserve Bank ithi njalo i-$5 note ebambeneyo iza kwethulwa kusikhathi esizayo, kayisatshongo ilanga lapho eza kwethulwa khona. Kungani bengahle bethule kathesi ngokubona kwakho?
Umbona njengani bayazama njalo ukuthi ba-test i-market ukuthi babone ukuthi abantu bayavuma yini indaba leyo eyama-bond notes. Ngoba usakhumbula ukuthi kulabantu abaningi ababengafuni ama-bond notes. So ngibona njengani yindlela futhi eku-test i-market ekubona ukuthi uyasebenza yini okungama-bond notes lokho. I-program le yama-bond notes yikho njalo be-release imali mbijana ukuthi babone ukuthi nxa kusebenza bayahle be-release imali eningi ku-market.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Osakhulayo ophuma kobulawayo ointatheli zindaba ku-Forbes Africa unkosazana Ansilia Mangena sethuthuke waba ngenye yentatheli ezilohlonzi yezwekazi le-Afrika ngemva kokunqoba kwakhe kumncintiswano walo nyaka owe-CNN African Journalist Awards. UMike Wobe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kungqoqo ayenze lalumsakazo, unkosazana Mangena uchasise ngokunqoba kwakhe kanye lokuphumela kwakhe njengentatheli izindaba.
CNN African Journalist Awards izingijabulise kakhulu ngoba mina ngile just over 2 years ngisebenza kule field ye-journalism. So i-award yesi-2 ukuyithola, ngiqale ukuthola enye okuthiwa i-Sanlam Excellence in Financial Journalism Award. Yelo award engibonisa ukuthi hayi umsebenzi esiwenzayo lapha e-Forbes Africa uqakathekile and siyakwazi ukurecognize kulokhu esikwenzayo. Kwathi kubuya i-CNN bengingacabangeli ngoba yinkampani enkulu, lo mncintiswano wakhona unzima. Labantu abaningi lapho i-Africa babhala izitori ezinkulu, izitori ezi-meaningful, ezili-impact. So bengingacabangeli ukuthi ngingayiwina, kodwa ngajabula kakhulu ngibona bejabulela isitori engasenzayo ngo-Walter Mabaya.
Uqhubeke echasisa ngenkinga ake yabhekana lazo njengosakhulayo oyintatheli izindaba emsebenzini wakhe e-Forbes Africa.
Bekulezi nkinga lapha nalaphayana ukuthi ngikwazi ukufunda ngize ngithole i-degree le-journalism. And then nxa ngisuka lapho imisebenzi yakwazi ukuthi inzima, but ngenxa yokuthi bengenze ukuhle esikolweni and ngesikhathi ngifunda ngakwanisa ukuthi ngithole i-experience lapha lalapha. Nxa abanye besiya ku-holiday mina ngangisala ngisebenza. So kwaba lula ukuthi ngithole umsebenzi. But noma nxa ususebenza usuwutholile umsebenzi wangikhona, kuba i-journalist asikho into ezokwenza ube risk nje ngelanga eliyi-1. So imali iyi-problem ngoba siqala phansi and then kulokhu khulukhula xa bebona ukuthi benza njani. Ukuba yi-journalist e-Africa kunzima njengoba liyazi lapho ngisuka khona mina. Kule nto eziningi ne-politics akula-free media. Kunjengakho nje angikwanisi mina ukuthi ngi-reporte ngi-gate ngenxa yokuthi mina ngifuna ukuthi ngi-holde abantu abaphethe ilizwe accountable for anything abayenzayo.
UMangena osebenzela kwele South Africa uphinde waphatha lokudliwana kwakhe le dolobha leBulawayo.
Abantu bakoBulawayo i-award delay lezinye zonke sengingazithola lengizazithola ngaphambilini ngicabanga ukuthi ngezabo ayisikho zami ngoba yibo abantu bakoBulawayo abangifundise ukusebenza. Mina ngifunde eMzilikazi High School, ngafunda laseMzilikazi Primary. So izikolo lezi zongu-2 noma ziselokithini zisifundisile inqakatheko yokufunda.
Labo abafisa ukubona umsebenzi kankosazana Mangena njalo bethola ithuba lokukhulumisana laye utholakala enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa e-Facebook page yakhe phansi kwegama lakhe u-Ansilia Mangena. Mina ngingu-Mike Hobe, ngimele i-Studio 7 ngase-Washington DC.
Oh. Uhulumende uthi selobelane isivumelwano lezisebenzi zakhe esokuthenga istandards okwakha izindlu. Phansi kwesivumelwano lesi izisebenzi zikahulumende eziyinkulungwane ezingamakhulu amathathu ziza kuba sezile standard ngomnyaka ka-2018. Isivumelwano lesi silotshwe ngobufakazi bukamphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Owezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere lo mphathi ntambo obona ngezisebenzi unkosikazi Priska Mufumira. Kubikwaso kulezisebenzi ezedlula inkulungwane ezilikhulu esezilobise ukuthola lezi standard. Njalo kukhangelelwe ukuba ezinye njalo eziningi zizalobisa amagama azo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi izimta umnumzana Sifiso Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukuphumula kwakhona kanti singafakisela. Okwamanje mina ngilatho isiqinisekiso esibambekayo ukuthi kuzaphumelela sikithi yethutsha. Nakho phela lo mhlaba lo ukuthi uzadinwa, uloko usakhangelele ukuthi uzadinwa lapha laphaya. Uthe ikhansili lika esimile emhlaba ombaka, lela esimile emhlaba ombaka nayilawo. Okuthi ukuthi yinto ezaphosa idonse, xa ngibona zizaphosa zingene umnyaka ozayo okuyafika kwingxenye yawo, ingelaa nto ehambayo. Nakho phela isaveyini kumele yenziwe, asisaveyini kaye zamahara yenziwa ngemali. Xa uhulumente evele kuqala ngemali uzathatha ngaphi imali yokubhadela osurveya general omele benze umsebenzi wakhe lowo. Sikhalandeleke ukuthi into le iphose idonsele banga elide, okuthi okungathi engcono engathuma kube nje into eliphupho eyaqalisa iqambe. Kodwa ngiphela sithi hhayi umlomo phela wagqaba umfula igcwele kungaba njalo. Ngabe inxeni njalo kuthi thina hhayi sizakhula ngokubona njengotomas.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa nxa izitendi lezi sezikhona lizaphiwa njani? Liphiwa lonke kumbe kuyabe kukhethwa abanye abanye bengaphiwa?
Bekungathi kuyaphiwa wonke umuntu kungela kukhethwa. Ngani into nje ebuya njengento yokuthi iyakhuthaza ukuthi umuntu wonke uzaphiwa. Because akushoyo ukuthi iganga umganga wakhona nxa ungahlethunwanga ngendlela uzawuqinekisa kanjani lokho. Loko kuzala kungumbuzo, zinenge izikhexo zendaba le ezingagcwalisekanga lanxa abantu bephumelise bethi bona sebesayine isivumelwano.
Umnumzana Sifiso Ndlovu yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi izimta obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhlandla le live talk elezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe namuhla sixoxa ngamalungiselelo ekhefu lekhisimusi. Balungiselela njani ikhefu leli abahlala kwamanye amazwe? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani lasebefile engozini yokuzamazama komhlaba enzakale kwele Indonesia lamhlanje madabuka kusa libikwa lokhe liqonga. Kubikwa sokutholakale izidumbu phose ezilikhulu kwalimala amakhulu lamakhulu abantu. Usiba lukulu wesabelo se Iowa uTerry Branston ubikwa enguye osekhethwe ukuba ngumeli weMelika kwele China. UBranston ubikwa esamukela ukuthatha lesi sikhundla njalo ungumngane kamkhokheli kamongameli Xi Jinping wele China. Ukuza kwemali yohlobo lwamabond notes eZimbabwe sokubangele ukuthi abanye abasebenza kwele Botswana babuyele kundlela zakudala zokuthumela imali ngoba sebehlalela evalweni lokuthi bangasebenzisa esemthethweni imali ingaphuza kumbe ifike isingamabond notes ekhaya. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya.
Abakubhizimusi lokuthumela imali isuka eBotswana ingena eZimbabwe bathi bona abasala sabelo sokuthi imali ifika iluphi uhlobo eZimbabwe. Lokhu kulandela ukwethula lokusetshenziswa kwemali yephepha yohlobo lwamabond notes eZimbabwe ekupheleni kwenyanga edluleyo kaLwenzi. Iningi selitshengisele ukungathakazeleli loba ukuthemba amabond notes la phezu kwenye inhlobo yemali ikakhulu amadola eMelika. Isebenzi kumabhizimusi okuthumela kumbe ukwamukela imali afana leWestern Union kanye le MoneyGram batshele Studio 7 ukuthi abalamandla ukuthi labo abathunyelwa imali bayithola ingaluphi uhlobo. Kodwa bathi abathumelayo imali batshelwa ukuthi ifika ingamadola eMelika. Ngesikhathi iStudio 7 isiyadingisisa emaofisini awe MoneyGram eHabron, esinye isisebenzi sithi abathumela imali eZimbabwe kumele baqale bedingisise lebhanga kumbe indawo lapho bazakwamukela khona imali ukuthi izafika iluhlobo bani. Esiyiso isizathu esesibangile ukuthi abafana lonkosikazi Mary Ndlela babuyele ukuthumeleni ngabo malayitha kumbe amabhasi aqonda ekhaya.
Sekungcono ngayona leyo ndlela. I-currency uma ngiyithumele iyona le enguye elizweni iza kuyafika ilokho iyona leyo.
Undlela uqhubeke esithi bangeke behugwe imbasela esifakwa ngamankampani amanye okuthumela imali. Abamukela imali baphiwa kuhlanu ekhulwini lalokho abakuthunyelweyo kuyimbasela kodwa engama-bound notes.
Asisoke sihugeke. Sifuna abantwana bathole imali masinya njalo engayisiwo ma-bond notes.
Abanye abambasi kanye labomalayitsha bahlawuliswa ithumi ekhulwini yemali ethunyelwayo. Okwakhathesi abamukela imali bathi basayithola kuhle ingamadola eMelika hatshi ama-bond notes. Imbasela iyo kuphela ephiwa ingama-bond notes. NgoMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabonga leBotswana.
Ungomunye wabo emuli ye Studio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. I Studio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini ze Studio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda. +1 202 465 0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa i-hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Inhlanganiso zeZimbabwe lezinye ezilwela amalungelo abakwamanyamazwe abahlala kwele South Africa sezibhalele umeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba incwadi zisithi kumele axolise ngamazwi akhe asanda kuwethula ngabakwamanye amazwe abaseSouth Africa ngaphandle komthetho. UMashaba wathi laba bantu izigango okumele ziphume ziphele eJohannesburg okungamazwi achiye lo mphathintambo wendaba zasekhaya ethukuthele okumangalisayo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ngesikhathi sethula asekwenzile ensukwini ezilikhulu ethethe sihlalo sikameya, umnumzana Mashaba uthe abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni yizigangi njalo yibo ababangela ukuthi intuthuko edolobha leJohannesburg ingaphumeleli. ube wachaphansi ngentonga isithi laba bantu kufanele babanjwe babotshwe njalo baphume waphele kuleli dolobho. Langamazwi achiye izalwane zakwamanye amazwe kugoqela labeZimbabwe bezonde baganunwabo. Umgcini ihlalo lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi zinkulumo ezifana lale ezadala ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe.
Siyakwazi ukuthi kubuye kwaba lezenophobia ngo-2008, kwaba lezenophobia ngo-2015. Inkulumo ezinjalo zenza ukuthi kube lezenophobia. Njalo futhi inkulumo enjalo ibisela emuva umsebenzi omkhulu bese siwenzile ukuzama ukuthi sihlanganise abantu abavela ngaphandle kwelizwe le-South Africa, labahlali balapha e-South Africa.
Umnumzana Canisius Nkala okuviyo labatsha ebandleni lezaphu uthi kusobala ukuthi kwaba liphutha elikhulu ukuthi umuntu onjengomashaba avunyelwe ukungena esikhundleni sokuba ngumeya.
Akukho kuhle vele ukuthi umuntu athe inkokheli abe ebophanisa abantu noma sixabanisa abantu ngenkulumo zakhe. Of which kuyasihlupha thina ukuthi sithi masisithi sesi-independent sokusetshenziswa ivote sibe labantu aba-abuse ivote yabantu bayisebenzise to push ama-capitalist lokuzena ideologies abo.
Umnumzana Mabhena yena uthi ihlanganiso zeZimbabwe eza kwamanye amazwe leza kwele South Africa esiphikisana lenkulumo kamashaba seziqoqe utshengisela kukhulu emahofisini eCouncil eJohannesburg eBraamfontein ngolesihlanu.
Sizamvakatshela ke uMayor akasichazisele kahle ukuthi uthini. Yikho ke sinxusa umuntu wonke ofisa ukuthi la yadlulise umlayezo njalo ogxeka inkulumo le kaMayor ukuthi abe khona emahofisini kaMayor ngo-11 kule ground enkulu khona phana sihlangane khona phana.
Unkala uthi umnyaka uzaphela nzima xa uMashaba engaguqulanga izenzo.
Akehle ngoba vele akakwazi ukuthi uphethele uyenzani ngoba mayizaphatha iJohannesburg. IJohannesburg ayifanani le dorobha elifana le Durban because siyakwazi ukuthi iDurban le dorobha elikhulu phakathi kwani kweKZN ngithi. Iganti ke iJohannesburg ivele iyakhiwe kakhulu ngabantu abavela ngaphansi. Yikubizwa ukuthi iAfrican City. Akula muntu waseJohannesburg lati masifile seJohannesburg singabakhona.
Ngomnyaka ophelileyo kuqhamuke udlakela lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe ngemva kwenkulumo phose efanayo ethulwa inkosi uGoodwill Zwelithini. Noma nje ikomishini ezamalungelo luntu yethula ukuthi inkulumo kaZwelithini akusiyo eyabangela ukuthi abakwamanye amazwe bahlaselwe. Mile Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika oluphathelane lokujeziswa kwabosomabhizimusi bakwele Crimea Peninsula.
Soku yiminyaka phose emithathu lokhe ele Russia lahlasela lathumba isigaba sele Ukraine ese Crimea Peninsula. Leli linyathelo elingazange lisekelwe ngelemelika lamazwe awe European Union okwabangela ukuthi lawo mazwe ethulele osomabhizimusi base Russia izijeziso zenotho. Amagama abosomabhizimusi labo kanye labezombusazwe ahle afakwa kuluhlu logatsha lwezemali elemelika ole US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control. Lwabantu okungamelanga abemelika baqhube ibhizimusi labo. Ngokunjalo, lempahla yabantu labo lemali yabo esemabhanga emelika bayabe bengasayifinyeleli ukuyithatha loba kuyisebenzisa. Ngenyanga edluleyo ugatsha lwezemali emelika lwengeze amagama abanye kosomabhizimusi bakwele Russia labezombusazwe abayisithupha ababikwa bemele abantu beCrimea ledolobho leSevastopol esigabeni seRussia eseDuma abafakwe kulolu luhlu phansi kweziqondiso zikamongameli eze-Executive Order 13660 elemelika kalemukeli ukhetho olwenziwe okungekho emthethweni eCrimea esigabeni seRussia eseDuma, kutsho uMnumzana John E. Smith osaphethe isikhundla sokuba umqondisi wohlangothi lwe-OFAC oluphansi kogatsha lwezemali eMelika.
Lolobe kulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-National Chamber of Commerce isungula uhlelo lokuthuthukisa osomabhizimusi besifazana. Ibhanga elikhulu lelizwe lithi liza kwengezelela imali yamabono esiqalisile ukusetshenziswa nguZulu ngezigidi eziyisikhombisa. kwanele kwalamhlanje livalelisayo ngithungamile inkomo.